Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso svondo rapera vanotsanangura mabatirwo avaiitwa vari muusungwa. Consumer Protection Commission inoti yave kutora matano ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi pamwe nezvinenge zvisina uremu hunobvumidzwa pamutemo. Mutambi weMartial Arts Wilfred Mashaya anorasikirwa nemukombe wake asina kukwikwidza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume avakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vari kunze pamhosva yekuungana zvisina mvumo yavari kupomerwa vanoti vaibatwa zvisina kunaka vari muusungwa. VaNgaruvhume avakasungwa musi wa2 Nyamavhuvhu vakagara mujeri reChikurubhi kwenguva ingada kusvika kumwedzi mitatu vakazoburitswa muusungwa nemusi wechina svondo rapera mushure mekubhadhara zana remadhora ekuAmerica semari yechibatiso. Vakadziwo nedare vagare pakero yavakanyoresa kudare uye kuti vange vachinozviratidza kumapurisa ekuWaterfalls chishanu choga choga pamwe nekuti vasashandisa Twitter account inonzi J Ngaruvhume iyo yavanoramba kuti ndeyavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Usungwa inguva yakaoma vakandemiri. Isu semapolitical prisoner zvikuru seekuopposition tinonga tinebatirirwa zvakanyanya. Nawo muvemumajeri imomo vaiedza kumirira nesu nekuedza kusateerera zvavanonga vachipikwa kuti vatiitire ndiba kuvatenda chaizvo ivavo vaibatirana nesu asi muusungwa mange makaoma.
Zvii zvamungati makarasikirwa nazvo panguva yose yamaa muri muusungwa pamwedzi mitatu iyi?
Chekutanga ndakarasikirwa nenguva yekuva nemhuri yangu. Musi wandakasungwa ndakatorwa mwanasikana wangu aripo ane makore 12, 12 years. Ndakasungwa aripo ndikamusiya achichema zvakanyanya. Varume vakandimbunyikidza vakandipinze mumotokari vakandipinza vakazviita muneso emwanasikana wangu. Saka mwedzi mitatu yose yandanga ndiri mutorongo ndaizvifunga zvakanyanya. Ndaifunge vana vangu, mudzimai wangu nevandinobata navo kuTransform Zimbabwe vazhinji vaindishanyira vachindisimbisa asi vakashushikana zvakanyanya. Chechipiri, mabasa anguwo zvakare ndinoshanda, kushanda kwangu kwese kwanga kwakamira. Ndaichiverenga chikoro changu, ndaifanira kunyora maexams, yakandirambidza ikata unyori, tozoti chetatu, nguva chaiyo yekuti tishandire nyika nekupfudze basa rekuti nyika inake mberi yakarasika zvakanyanya apo ndange ndiri muusungwa. Saka zvinhu zvezvimwe zvandakarasikirwa nazvo zvakanyanya panguva yandanga ndiri muusungwa.
Saka munotarisirwa kudzoka kudare riini zvakare?
Ndiri kutarisirwa kudzoka kudare musi wa15 November kuti tindopuwe zuva rekutanga kwetrial inonzi trial date. Kana kuri kuti havana kutipa magweta edu anobva aapplya kuti tibviswe paremand nekuti state iri kuratidza sekuti haina kana nyaya yavanokwanisa kusumudza mudare nekuti vanoziva kuti havana umbo hwekuti tanga tiri kumitini iyoyo ende vanozviziva kuti nyandizinenge yetripoti yekuti ndanga ndiri kumitini yetripoti ende takatore nguva tisina kusungwa vamwe vatosungwa vanga vari pamitini iyoyo zvinoratidza kuti vanoziva kuti tanga tisi ipapo. Saka ndiri kudzoka kudare musi wa15 November.
Mune zvimwe zvamungataurira vateereri here tichiziva hedu kuti hatingataure zvakanyanya nenyaya iri kudarei?
chandula kungotaura ndechekuti vana veZimbabwe tinofana kutsunga nekushinda. Kushungurudza kwaanoita Jacob Ngarivhume kana kuti vasungani nani, vanozviita asi hatiperi moyo nekuda kwemandate kana basa ratinotenda kuti tinaro rekuti tisunungure nyika yeZimbabwe. Hatigari pasi tobate shaya tochema, hatidaro. Tinotsvage mazano ekuti tingaita sei tiise musoro pamwe chete. Nyaya dzekunenerwa dzatisina kuita izvi tinoziva kuti ndo zvinoita vanhu vari kutsvaga kumbunyikidza kodzero dzavanhu. Hatina mhosva dzatakaita, takachena pamberi pedare ende pamberi pevana veZimbabwe, asi hativhundutswe nekuda kwekushungurudzwa uku.
Avanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Komisheni inochengetedza kodzero dzevatengi muZimbabwe yeConsumer Protection Commission inoti yave kutora matanho ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi zvinganzi muchirungu fake products pamwe nezvinenge zvisina uremu hunobvumirwa pamutemo kana kuti underweight. Mutauriri wekomisheni iyi vakuda kwashe mudereri vanoti vari kushanda pamwe nebazi rezvemaindastiri nekutengeserana kana kuti industry and commerce vachishandisa mutemo weTrade Measures Act mukuona kuti vatengi vachengetedzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isusu tiri kushanda nebandiko rehurumende remapurisa, asi zvatakaongorora takaona kuti isusu sekomisheni dambudziko harisi vanhu vari kupfeka nekuti avo vari kuda kwavari kunotenga yatingati packaging netiriyo kana kuti zvikutirwa zvacho. Saka kune nyaya hombe kwatifanha kuenda izvinezvi vatakaurirana kuti hanzi yetinotageta kwekwazirizi aiziva kuti zvinogona ndi zvakaoma nekuti ibasa hombe chaiyo kuti kuri kugadzirwa mapepa ake wayo enhema izvo kune nyaya nekuti ndo vari kusupplya vanhu ava vachigadzira ngekuti tikangonobata ava vari kutengesa ava tisika kunobata kwacho kwakuribva mapepa avo hapana zvatinenge taita nekuti mapepa acho aramba achigadzirwa enhema nhema zvingopekwa zvichivamba zvichingodaro. Saka kwa kuti mukoto iyoyo inogona kuvharwa asi ibasa hombe inogona kutoshanda nevamwe mabazi ekuita izvenana zimuravitava kuzoisa musoro pamwe chete kuti dambudziko iroro ripere.
Saka ndevapi vanonyanyotengesa izvi zvenhema nhema izvi vamuderera?
Zvinhu zvakawanda zvenhema zvino zvinowanikwa tumashopu twemukotokoto kwakatombotaurwa kuti kumbare uku raiti remahati mavari kupfeka ikoko wobva wati rakunzi mahatima iyo riri raiti renhema rima rangopekwa mupakezi yemahatima asi haisi raiti chete. Kune zvakawanda dovi refeki machamisi zvakawanda wanda zvinhu zvavanongopeka nezvekudya nezvekupfeka nezvekuita sei. Vanoti havo zvinenge zvakachipa asi kamunoziva kuti zvamunofunga kuti chakachipa chinodhura nekuti kwofamba kwenguva tine madambudziko ezvirwere zvegomarara ivo ana kensa ivavava vatichaziva kuti zviri kubva kuti zvinhu zvatinge tichingodya zvisina kuvhenekwa.
Imwe nyaya yevamudereri inochemwa nayo nevatengi inyaya yekutenga zvinhu zvisina uremu hunenge hwakatarwa hunotarisirwa inganzi muchirungu underweight. Muri kuitawo sei nenyaya iyi?
Panyaya iyi tiri kushanda nerimwe bazi riri muministiri yeindustry and commerce rinonzi Trade Measures, nekuti pane mutemo unonzi Trade Measures Act. Ivavo veTrade Measures basa ravo nderekuongorora zvinhu zvemamezamenti, ndo basa ravo chete. Saka tinoshanda navo nekuti vane mishina yavainayo. Saka tinoa takaenda kuona mutoko tikaenda kupuku.
Ndezvipi zvigadzirwa zvamuri kuwana zviri kutengeswa zvisina uremu hunonge hwakatarwa neTrade Measures Act?
Pamutemo iwo watikutaura chingwa chinofanira kurema 700 grams. Unosvikaona chingwa chete wochiisa pascare ku600 huku uri kunzi 10 kg uona huri kunzi i9 point. Simende chaiyo vaidaro zeni imwe shuga haiyo ndotoita vanezika nekuti taiwa takatovabata tikatoendesa kukoti ukazi vane shuga yaitenderera yainzi star shuga, shuga iyo ndiyo nhema nhema. Ivhen adhiriza rangu akashanga iri kunyika saka takaitora shuga iyo tikaenda nayo ikanodhistoya nekuti ma2 kg vaiona ari ma1.8 panenge vatakatoona iri 1.6. saka izvozvo zvinotigumbura chaizvo nekuti tisa kuti ivavo vese vatovakavabata vari kutengesa maunderweight zvinhu zvisina uremu hwakakwana.
Ava vanga vari mutauriri weConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vari parunhare muHarare neStudio 7. Kwasara mazuva masere chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party vachitsvaga rutsigiro kekupedzisira. Semakore ose, sarudzo dzema America, dzinoteverwa zvakanyanya nepasi rose kusanganisira muZimbabwe, sezvo vazhinji vachiti dzinoratidza mucherechedzo wegutsa ruzhinji nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mumwe wevari kutevera zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vafarai maguhu, avanoti vanoshuvira kuti vezvematongerwo enyika muZimbabwe vari kudzidzawo matsvagirwo anoitwa rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo.
Tiri kuona mapolls ari kuitwa every day vachibvunza vanhu kuti iwewe uda kuvhoterani chii, hapana munhu ari kutya, vanhu vari kunyatsakutaura uda kuvhotera nhingi. Vasiri kubuda pachenawo ndevamwe vaya vanenge vachiti handisati ndanyatsakusarudza vandiri kuda, hapana tanigutsa pavaviri ava asi ndichavhota. Zvichiratidza kuti mazuva mashoma ari kutevera iwavo pachine mavoters vakachamirira kuti vave convinced kuti munhu andichavhotera kuti apinde kuwhite house ndiani. Chimwe chinhu chinoratidza healthy democracy.
Munonzwawo sei muchienzanisa nezvinoitwa musarudzo dzekuZimbabwe?
SemaZimbabwenzi tinongoti zvavo, tinenge tichiyemura. Ndo pai pekuti vanhu vanenge vachiti kudai ndakangozvarwawo ndiri kuAmerica ikoko ndiri kuparticipatawo mudemokrasi zvakadaro. Hapana chatati tanzwa kana kuti pane rally yarambidzwa kuitwa. Hatisi kuona zvinhu zvakadaro, vari kuenda vachiita zvavanoita. Of course panewo matambudziko akaitika sekuda kupfurwa kwavaDonald Trump kaviri kakaitika gore rino, asi tinoona kuti law enforcement yakakurumidza kupinda. Mumwe wacho akabva atourawa, mumwe akasungwa kutaura kunoku atori mutorongo nekuti akathreatena candidate. Saka tiri kuona kuti demokrasi yeAmerica iri pachena iko zvinezvi, iri kushambadzirwa pasi rese kuti kana taakuita maelections tinopa vanhu mukana wekuti vasarudze mutungamiri wavanoda.
Munoona vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevana veZimbabwe vaine zvavanodzidzawo here kubva kune zviri kuitika izvi mukugadzirira sarudzo?
Mazuva ano aya taakuraramawo panguva yesocial media, uye vanhu vakawanda vakukwanisawo kubhadhara masubscriptions ekuti vanoona vana CNN paDSTV. Saka ishuviro yedu yekuti vatungamiri vemuZimbabwe vari kudzidzawo chinonzi demokrasi, kwete kuti vanenge vachingotika mabhokisi ekuti taita maelections. Zvokuti kana maelections iwa apera, munotoona kuti nyika inenge iri worse than zvayanga iri maelections asati aitwa. Uye unotoona kuti mari yatiri kushandisa kuita maelections, zvichidai mari yanga isingafaniri kutomboendeswa ikoko, pamwe taifanira kungoramba tiri patiri ipapo toshandisa mari iyoyo muzvipatara, kupa vanhu mvura yakachena nezvimwe zvakadaro. Pane kuita sarudzo dzekuti dzichipi, vanhu vanopinda mudepression, vanhu vanodonha kufa chaiko nefrustration yekusaona kuti nyika iri kubva kupi ichienda kupi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinotochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chamunombopiwa mazuva ose naTaboka Ngube, asi nhasi muchichipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Muhurukuro yedu nhasi tine wechidiki anorwira kodzero dzevanhu mukoma Clayton Gonese vari kumasvingo, kuti tinzwewo nezverwendo rwavo rwekurwira nyaya yegutsa ruzhinji kana utongo hwejekerere muZimbabwe. Pindai tinzwe mukoma Clayton.
Ndinotenda zvikuru mukoma Jonga Kandemiri nekundibata. Ndinonyorawo zvinyorwa zvinokurudzira utongi hwejekerere kana kuti demokrasi. Zvinyorwa izvi veruzhinji kana vachida kuzviona vanozviwana pane Handa Radio panova pandinozviisa kuti zvionekwe neruzhinji. Uyezve pari zvino ndiri mubishi rekuita kuti ndizvivandudze nekufunda kuti ndinge ndichidzikamidzi munyaya zvematongerwo enyika. Ende pachinguva chidiki chinotevera icho ndinotarisira kuti ndinge ndavagweta rinenge richirwira kodzero dzevanhu.
Munesa kana ramunoshanda naro here mubasa renyu iroriro rekurwira utongo hwejekerere?
Zviro kwazvo mukoma Jonga Kandemiri, ndine sangano randino shandidzana naro ngona kuti tarwira kutonge wejekerere rinova sangano re Citizens Coalition for Change rinotungamirirwa nava Jameson Timba avo vamunoziva kuti vari mutirongo vachizorwa mafuta enguru yavasina kudya.
Tinonzwa hurumende ichitaurawo kuti utongo hwejekerere huzere muZimbabwe. Imi muri kuona sei?
MuZimbabwe hamuna utongi hwejekerere mukoma jonga kandemiri. Zimbabwe ine nhoroondo yekuchikora kodzera dzevanhu. Munozviziva imi kuti vatungamiriri vehurumende yeZimbabwe vatori pazvirango zvavakatemerwa nenyika yeAmerica nenyaya yekuchikora kodzero dzevanhu vanovapikisa. Munozviziva imimi kuti kutaura kuno vaJameson Timba nevamwe vanhu 64 vari mujeri izvezvi vachipomerwa mhaka dzavasina kupara. Mhosva yavo hombe ndeyekuti havawirirani nehurumende. Saka zvirokwazvo tichiona kuti vese vanopikisana nehurumende vanorohwa, vanopambwa, vachiti vakafira mberi, zvinotiratidza zveshuwa kuti hakuna utongi hwejekerere.
Kune vamwe vanotiwo vechidiki vakawanda vanoti vari kurwira kodzero dzevanhu vanenge vachingonangana nekushoropodza zvinenge zvichiitwa nehurumende vasingatarisiwo zvinonzi zvakanakawo zvinenge zvichiitwa nehurumende. Munoti
isu hatisi kushoropodza mukoma jonga kandemiri, asi tinenge tichingotaura zviri kuitika. Zviri kuitika ndezvekuti munozviziva imimi kuti vamutsvangwa vanova mutauriri webato reZANU-PF vakabuda vachitaura pakapera musangano weSADC vachiti ndakuudza matare edzimhosva kuti vachiburitsa vaya vari mutirongo nekuti musangano weSADC wapera. Asi munozviziva imimi kuti pamurau wedemokrasi hazvibvumidzwe kuti vebato vange vachiudyira matare edzimhosva kuti haachiburika yevanhu chii chai izvi. Panofanira kunge paine inonzi separation of powers pachirungu. Munozviziva nhoroondo yekupambwa kwana muzvare Justina Mukoko, pambwa kwana vaitai Dzamara nekuurayiwa kwevamwe vakasiyana siyana vanopikisa hurumende. Izvi zvinotiratidza kuti zvirokwazvo Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti pave neutongi hwejekerere. Pari zvino utongi hwejekerere hatina.
Ikurudziro ipi yamungapa kune vechidiki vezera renyu vangadai vaine chidokwadokwawo chekutevera tsoka dzenyu?
Kurudziro yangu kune vechidiki mukoma jonga kandemiri ndeyekuti ngavasaramba vakangopeta maoko vakanyarara vachifungidzira kuti zvinhu zvichangofuma zvakanaka, ramangwana ravo ndiro riri kuondongwa. Naizvozvo vanofanira kusimuka vorwira kodzero dzavo, vorwira ramangwana ravo, ndokuti zvinhu zvigenge zvakanaka mune ramangwana. Vakaramba vakanyarara, ramangwana handioni rakaji.
Manga makateerera kune vechidiki vari nhengo yesangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaJameson Timba vaClayton Gonese. Kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo vari parunhare kumasvimbo neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu.
Tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tadzoka zvakare naApostle Martin Matinenga vachitipa zvakare rimwe shoko. Tinzwe zvavakatigadzirira. Apostle, tokuchingamidzai, sanganai nevateereri.
Kwazwai mukoma Evans, kwazwai vateereri vedu mose. Tinoda kutenda Mwari zvakare nenguva ino patichange tichigovera nashoko raMwari, tichingotenda Mwari nekuda kwenyasha dzavo uye nekuda kwerudo rwavo. Svondo rapfuura takanga tichitaurirana nauye kuti Mwari vakatida kuburikidza nemuchinjikwa, Mwari vakatida kuburikidza naishe Jesu Jesu Kristo vakava chibairo vakavadira mamba kuti iwe neni tive tinoregererwa zvivi zvedu nekuti zvakanga zvisingakodzeri pasi pezuva kuti pawane chinhu chingabvise kutadza kwakanga kwaita munhu kuna Mwari. Naizvozvo ivo Mwari vamene ndivo vakasarudza kuzvininipisa vakazviita chibairo chokuti zvivi zvedu zvive zvinoregererwa. Izvozvi ndizvo zvinopupurwa kubhuku raFiripa okuna Philippians chapter 2 kubva paverse 5 tichisvika paverse 8 panoverengwa ipo pachiti nechirungu, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Tikatarisa nawi tiri kuona Mwari vari kuzvibvisa umwari hwavo vachipfeka nyama kuti vakwanise kufa, nekuti zvaidiwa kuti pave nekufa. Tinokaverenga kuna Romans kunonzi the wages of sin is death. Saka paidiwa kuti munhu afe so that anokwanisa kuripira zvivi zvake. Asi munhu aifawe aifanira kuva munhu akarurama. Pakati pasi pezuva pakanga pasina munhu akanga akarurama. Naizvozvo Mwari vakazviita munhu. Kana dai taitaura taiti he became poor. Kuvapuwa ikoko kwakanga kusiri kuvapuwa pamaterial things. Kwakanga kuri kuvapuwa pakuti vakabvisa umwari hwavo. Kubwinya kwavo kose, simba ravo rose, zvose zvinotaura kuti Mwari ndiMwari, vakazvibvisa vakazvipfekedza nyama kuti vakwanise kufa. Kufa kwavakaita kwakava kufa kwairipira mhaka dzako neni. Ndosaka tichiti tikatarisa zvinhu zvakadaro tinoona rudo runoshamisa runobva kuna Mwari. Panyika pano kana takatarisa tinoona vanhu vanozvipembedza nekuda kwemaassociations avainawo. Kana ari munhu akasimukira akakwirira tinozvitutumadza tichiti ndiye wangu, mukoma wangu, munin'ina wangu, ndibaba vangu, ndisekuru vangu nekuda kweposition yavanenge vainayo. Asi panapa tiri kutaura nhau dzaMwari. Mwari musiki wedenga nenyika ari kuzvininipisa, akatarisa iwewe, akatarisa inini, achiti ubve murufu uwane upenyu usingaperi. Ndosaka ndichitaura ndichiti izvozvo ngazvitipe chikonzero, kunyangwe mumba muine nzara, kunyangwe fizi isipo, kunyangwe paine urwere, asi izvozvo zvekuti muna Jesu Kristo takapuwa upenyu usingaperi. Ngazvitipe manyawi ekurarama tine kutenda kwekuti takadiwa nekudiwa kukuru. Ngatinamatei panguva dzino. Maita henyu Baba nezita raIshe Jesu Kristu. Tinokutendai nerudo rwamakatiratidza kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Tinokutendai nekuti makatida mukazvininipisa, mukazviita chibairo kuti zvivi zvedu zvive zvinoregererwa kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Tinotenda panguva ino kuti imi zviro kwazvo Mwari rudo rwenyu runoshamisa. Hwakakura somakomo, hwakasimba rweserufu, hwakadzika senyanza. Nezita raIshe Jesu Kristu takutendai nekusingaperi. Amen.
Aiwa, tinokutendai Apostle Matinenga vekereke His Grace Ministries neshoko ravatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, mutambi weMartial Arts Wilfred Mashaya akarasikirwa nemukombe wake wepasi rose weKobu the World Weapons Champion asina kupinda munhandare mushure mekutadza kuenda kunodzivirira mukombe uyu kumakundano eInternational Combat Organization World Martial Arts Championships kuGerman. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mashaya nevamwe vatambi veZimbabwe gumi nevanomwe vaifanira kuenda kuGermany kumakundano eInternational Combat Organization World Martial Arts Championships svondo rapera asi vakakundikana nemhaka yekunonoka kuwana magwaro avo ekupinda muGermany mushure nembochaikwa kwemari yekufambisa. Mashaya oyo anove mukuru weZimbabwe Ninja iyo yaendesa vatambi kuGermany anoti vakanonoka kuendesa magwaro avo ekufambisa kumakunda no aya. Mashaya anoti aifarira kudzivirira mukombe wake uyo akatora kuEngland muna 2023 asi mukombe uyu wakazorwirwa nevamwe iye asipo.
Taito iyoyo sezvo tisina kukwanisa kuno defender taito yacho inenge yakatorwa nevamwe, asi tinoshuvira kuti mugore rinotevera ramangwana tikabudirira kuenda tichazama nepatinogona napo kuti tidzorere panzvimbo.
Mutambo wekobudo uri mugungano rimwe chete nemitambo yemartial arts yakaita sekarati, taekwondo, wushu, kickboxing, nijitsu, kung fu nejudo, asi iwo uchishandisa zvombo zvakasiyana siyana. Mashaya uyo ane bhande re5th dan black belt mumutambo weokinawa kobudo anoti vatambi vechidiki vaaifarira kuenda navo vakarasikirwa zvikuru nemukana wavo wekutanga wekuve pamakundano epasi rese aya, asi havasi kuora mwoyo nazvo.
Ya munoziva kuti kana munhu akatarisira kuti uri kuda kuita chakati chotadza kuitika.
Mugwaro ravakatenderedza Zimbabwe yaifarira kuendesa kuGermany kwekare vatambi vechidiki vasere pachikwata chevatambi gumi nevasere vaenda kuWorld Championships uku. Mumwe wevatambi vaifanira kunokwikwidza kumakundano aya Vincent Fambira anoti akabatikana zvikuru nekutadza kuzadzisa rwendo urwu.
Tokunzwa kubatikana nekuwadzira zvakanyanya takakundikana kunokwikwidza kumutambo weGermany waikwikwidza nyika dzepasi rose, asi zvakadaro ndinotora mukana iwowo kuzvisimbisa kuti takawana mukana wekuti tiwedzere kugadzirira kuitira mumwe mutambo ingazoya kumberi.
Mutambi wechidiki ane mukombe weMr Zimbabwe Novice wemutambo webodybuilding Spencer Mutona uyo ari kugadzirira kuenda kuZambia kunokwikwidza anoti zvinorwadza kurasikirwa nemukana wakadai wapedza nguva refu uchigadzirira.
Each and every sport in Zimbabwe it demands a lot. You know that things are one day. From Bacho, Mango, my sacrifice, putting one second, you just say, if you know, achieve something, or win. So, Kwandiri, Nini, Vuyang, Nini, the Rodzwa School.
Mashaya, Oyakatura Mkombe, we Zimbabwe Sports Person of the Year, Muna 2018. Ano Chinangwa Chake, Ndechekuti, Kobudo, Itamwe Kumatrimana, Ese Enika, Uyeze, iti mukurumbira semitambo yakaita senhapfu. Mashaya anoti iye nevatambi vake vave kugadzirira makundano akasiyana siyana achaitirwa kuColombia, Malta, England nekuWales gore rinoya vachiedza kunzvenga zvakakanganisika rwendo rwavo rwekuenda kuGermany. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi Resports and Recreation Commission sezvo mukuru wecommission iyi Muzare Eleta Nengamasha vasina kupindura mibvunzo yedu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume avakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vanotsanangura mabatirwo avaiitwa vari muusungwa mujeri rechikurubhi umo vakagara kwenguva yangada kusvika kumwedzi mitatu. Consumer Protection Commission inoti yave kutora matanho ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi zvinganzi fake products pamwe nezvinenge zvisina uremu hunobvumirwa nemutemo kana kuti maunderweight. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ikudibana kweza kusihlwa Mthwakazi kustudio 7 ngesonto kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugqitshiwe umhlangano weZANU PF People's National Conference, kodwa kulombuzo othi wenelisile na ukubhula umlilo okhona kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parliamente. Silazo ezokholo, ezamasiko kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu weZANU PF owe National People's Conference ugqitshiwe edolobheni lakoBulawayo. Abanye besithi awusoze uqede ukudlephana okukhanya sokugxila njalo impande kuleli bandla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi ebambane. Waxwayisa njalo abangaba bephehla inzondano ukuthi bazawukhomba onotshwala. Udaba oluhluphayo kuZANU PF ngolokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMnangagwa engasuka embusweni ngo-2028 lapho aphoqwa khona isisekelo sombuso welizwe i-constitution ukuthi kumele ehle embusweni. Yena uMnangagwa usetshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni isikhathi sakhe singanela. Kodwa abasekeli bakhe baya phambili ngomkhankaso wokuthi kumele eqhubeke. Abanye bathi umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga uyasifuna laye lesi sikhundla. Okuyinto ebikwa isiphehle ukufuthelana okukhulu phakathi kwabasekeli bakaChiwenga labakaMnangagwa. Kumaviki amabili edluleyo, isiphathamandla seZANU PF eHarare, uMnumzana Goodwills Masimiremga, utshiselwe iofisi kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana kuleli bandla. Sibuze igqwetha uMnumzana Pardon Tafumaneyi ukuthi ubona umhlangano osanda kugqitshwa lo uqeda na ukufuthelana okukhona kuZANU PF.
Ayisiyo conference eyokhetho abayithi elective congress liyana bayenzayo ezamele ikhiphe ozathatha isikhundla sika sitting first secretary weZANU PF. Ngibona nje ayikuba mischievous kwabantu nje even within the ZANU PF ukuthi beqalise ukugijimisa indaba ye succession because ubaba uMnangagwa la nxa simthayela yena itheme yakhe kayikapheli kanti umuntu uzakhitshwa njani esasanda ukuqalisa. So yi one thing nje engingafuna ukuthi ngiyi observe ukuthi hayi kanti sokungani sokuchitshwa sokuncane indawo upresident usanda kungena lo but phambilini lapha yikho esifuna ukugayela khona ukuthi ngaso kufika ekhethweni lokuthi ngubani osezamela ibandla leZANU PF and that will be possible about 2027 lapho yikho kungaba nenkame enkeme yendaba but lapha na mboni mina Nkomo ukupho kudonselana nje kuyadlula lokhu Nkomo lo.
UMnangagwa ubona echiya mpela isikhundla njengokutsho kwakhe yini kumbuzama ukuvala abantu nje kuphela lapha kanti lo Chiwenga laye engaba esifuna yini isikhundla lesi.
I-credentials yakhe nxa ngiyihlayela mina ubaba usesebenzile nxa ekhuluma esithi hayi yena useqedile mina ngibona ngani useqedile ubabana amboni mina ukuthi uzafuna ukuthi ethi 2028 echove ephambili Chasi 2 years inaweza uyabese funani amboni mina Nkomo ngikhayela lapha straight Saturday lapha uthetha abantu wahamba la beplaza lakhe batshengisa ukuthi uyalima inkomo zikhona ama leaders bahamba babona mina ngihlengi ungabona indoda isikutshengisa isibaya sayo hayi iyatshengisa ukuthi hayi indoda ngesibaya ngisele ndawo lapha azahamba khona seretile ngumbono wami mina Nkomo ngikhayela khonoko ambona ngani mina bamqambela manga mina umdala ngibona ngani uyaphuma umdala but nxa ana decide ukuthi elalele omama laba bahlabelayo lama youth lawa I think it will be a big disaster both for his legacy and also for all those others ababhizi bedonselana ngingazi ubaba uChiwenga ukuthi angabe efuna laye there hasn't been any indications ukuthi uyafuna kumbe kafuni
umnumzana Pardon Tafumane ligqwetha sixoxe laye ekwelebhilitani sokusele iviki elosuku olulodwa kuphela ukuthi uZulu waseMelika ayevota kukhetho lokudinga umongameli omutsha ndawonye lamalunga amadala ePhalamende omabili abalisa ele House of Representatives lele Senate kanye lenkokheli yezabelo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhla ka 5 ngolwesibili ngeviki ezayo. Abancintisa kukhetho lukamongameli ngunkosikazi Kamala Harris yena ozamela ibandla lamademocrats lo mnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans. Okwamanje unkosikazi Harris ungumsekeli kamongameli futhi uTrump yena uke waba ngumongameli weMelika kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma ngo-2021 ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Ababili laba baphakathi kokukhankasa bedinga usekelo ezigabeni ezibaluleke kakhulu ezaziwa ngokuthi ngama-battleground states. Indaba ezihamba phambili kulolu khetho zigoqela olwabantu bokuza bona uTrump athi uzabadudula ngobunengi babuyele emazweni abo enganqoba. Kulodaba njalo lwempilakahle yabesifazana ephathelane lelungelo labo lokukhipha izisu okuyinto unkosikazi Harris ayiqakathekisayo. Uphenyo luveza ukuba ababili laba bangwetshikilo bhanqa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho phakathi kukaTrump noHarris ngenxa yokuthi lokhu bengutshikile obhanqa kuze kufike namhlanje. Ngakho-ke ngokuhlaziya kwami ngibona sengathi asoze sibe kwazi ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho kuze kufike lolo khetho kuvotwe kubalwe ukuthi kungabalwa amavoti lapho sekuzacaca khona ukuthi ngubani onqobileyo. Okwamanje hayi zindala zombili.
Kumadale omabili ePhalamende ungathi kuyacaca yini ukuthi iliphi elizanqoba kumbe iliphi idale eliza kuya kuliphi ibandla?
Ngibona sengathi amathuba mahle nxa uyiRepublican Party ukuthi uthathe iSenate ugcine njalo iHouse of Representatives. Siyakwazi ukuthi iHouse of Representatives ingaphansi kwama-Republicans, iSenate iye ngaphansi kwama-Democrats ngenani elincane kakhulu ngomuntu oyedwa sikubale kanjalo. Ngakho-ke amathuba okuthi ama-Republicans athathe iSenate sibona sengathi makhulu nxa sikhangela. Kodwa-ke kusengenzeka lokho kungenzeka. Kanti-ke amathuba ama-Democrats ukuthi athathe lower house, iHouse of Representatives, aphansi kodwa kusengenzeka okungenzeka njengoba sikhuluma ukuthi ukhetho inyamazane enyongeke uzuyiqede kuze kwenzeke izinto. Kodwa-ke lo ozabe enqobile ukuba ngu-president kuba lula nxa ngabe iparty yakhe njalo inqobe kusenate yabuya yanqoba ku-House of Representatives ngoba kwenza ukuthi inhlelo zakhe imithetho afuna ukuyitshaya akukwazi ukuthi akwenze lula kulanxa lezo zindlu zombili kumbe inye yazo iphethwe ngelinye ibandla.
amazwe omhlaba wona ngobuningi bawo singathi ukhona yini phakathi kuka Trump lo Harris afuna enqobe kulolu khetho kumbe sokusiya ngelizwe lapho
Buya ngokuthi kuliphi lizwe singalinganisa nje ukuthi nxa use Russia ufuna u Trump nxa use Ukraine ufuna u Harris nxa u European Union ufuna u Harris ngoba u Trump umuzwe ekhuluma izinto ongazikhwabithiyo kanti ke nxa uyi Israel ufuna u Trump amanye amazwe ke lawo ayafuna u Harris kumbe u Trump kusiya ngokuthi yiliphi lelo lizwe kanti kamanye njalo kakusaze kube lomehluko phakathi kobudlelwano balawo mazwe leMelika kungakhathalekile ukuthi ngu Trump kumbe ngu Harris kodwa amanye kuyaba lenguquko enkulu ngakho ke kuya ngokuthi yiliphi lelo lizwe
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwaseMelika Zimbabwe Kesingene kuhlelo lwamasiko
Sigcina amasiko wethu Owenze
Zikwanda basiyalo lamukela kuhlelo lwamasiko Ngilami umthembo sithembayo uKeith Dube Namhlanje ke lo mnumzana Muso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu Baba Ngwenya bengelela abalaleli
Siyabingelela ngokudube kubahlangazi nabalaleli
Ye, akusitele ke ukuthi kwenzakalani kusikhatshana nje esilandelayo khanya kukhona okuqathekileyo uza kwenzakala emathebeleni
kungekudala nje ngolwezi kuyona nyanga esikhangelele kuyo kwakudube sivaya esikhumbuzweni sempilo ebizwa kuthiwa yindendezi bhaki eyagcina sibizwe kwathiwa igadadi ngenxa yomunye owayelibutho lamangiso ebizwa kuthiwa ngugodadi yikho ke sikhangelele ukuthi abantu babe khona ngobuningi ngoba nxa ukhangela le mpi yenzeka ngomnyaka ka-1893 ngenyanga kalwezi 1st November nje kwaba le mpi laphayana embembesi lapho kwahlangana khona ibutho lakithi ngempela libambene lebutho lamangisilele elaliholwa ngumajor Patrick Forbes behambisana nalona urose loyo obizwa kuthiwa ngu-CC John Rose
singathi-ke kolapho kwathunqa uthuli
kwathunqa uthuli olukhulu kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi lapho laba amangisi babe lamadoda abalelwa ku-8,000 kunabantu ababephethe izibhamu lezi ezinde okuthiwa ngama-riflemen ababebalelwa ku-20,000 yikho ke sizwa kuthiwa kwabanjana kakhulu nabakithi nabo osizwa kuthiwa ngempela hhayi babengazibekile phansi
kulapho wavela khona ukuthi uvala ngebheju asikho khonapho
kunjalo sibili ngoba kukhanya ngani amadoda lana ayele sigogoga lesi esibizwa kuthiwa emakuna esiyiswa ababethuza ngaso ngempela kwasho ukuthi amaqhawa kithi lawa asiceda ananzelela ukuthi into okuyiyona ekhafula ukufa iliyana yilapho esizwa kuthiwa bamemeza abanye bethi uvale ngebheju lokhu uvale ngebheju lokho ekungamaqhawa ngempela ayezimisele kakhulu babudube ngendlela yokuthi babekhetha ukufa befela ukuvikela isizwe nenkosi yabo
so ke kuqakatheke ngalani ukuthi kunanzwe khonokho
kuqakatheke kakhulu yikho lapho okwenza ukuthi umuntu azazi ukuthi ungubani futhi azi lokuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela indawo yakho njengoba liyabona nje abafowethu angifuni ngizwakale futhi njengomuntu one-tribalism kodwa uzakhumbula ukuthi amakhiwo ekufikeni kwawo laphana asebenzisa abafowethu ababevele empumalanga ngapho esizokuthiwa kwakubaluleka kulamadoda ampela ayebalelwa ku-600 ayevela ngapha ebuthabulendi bencedisa ekutheni kwehlulwe amanye ama-afrika afana na siyabona impilo sesiyiphila namhlanje sibona sekulabantu abangalanhlonipho asebefika nje beqa imingcele bekwazi kahle ukuthi indawo lena ingabafowabo abangapha kulolu hlangothi lwasentshonalanga kodwa kunabantu abafika bezithathela behlala angikhulumi ngezinto ezilamabhizinisi lapho kubonakala kulo mnotho khona bavele bazithathele ngendlela yabo lokho kwenza kube nzima ukuthi futhi into yakhona siyi-challenge ngoba siyabona nohulumente naye into yakhona akalandaba layo ukuthi kwenzakalayo esesize sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngoba iningi labantu abathathayo yilabantu abavele besehlangothini lalapho kuzalwa khona laba abangabaholi bethu lokho-ke ngempela kuyabonisa ukuthi isento yaqala kudala nxa kwakulamadoda abambisana namakhiwa ekutheni kwehlule abantu bakubo namhlanje labo bantu futhi yibo futhi laba abenza lento esasiyibanga lamakhiwa
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya kodwa ke hayi isikhathi asisavumi siyabonga kakhulu ukuthi kulathi namhlanje kuhlelo lwamasiko kungathindwa kusasa baba Ngwenya
siyabonga sihlanganeni khona nobunembeto.
Ngithathele ithuba ukuthi ngibonge ubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Lilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyalibona ngihlozi inkosi esithandekileyo. Sibonga leli thuba lokubana siyahlangana kumbe sihlangana singabaphilileyo kungumsa wayo inkosi esithandayo engakhathali ngokuthi sisona okungakanani, kodwa usasinikile amathuba thina esikhona ubana siphile. Simbonge simdumiseke uJehova ngalokho. Namhlanje ke kuvuselela umoya sizakhangela amazwi esiwathola eTestamenteni elidala njengokuloba kukaZakhariya okuyincwadi yokucina eTestamente elidala singakayi eTestamenteni elitsha. Sizafunda uZakhariya isahluko sokuqala, sifunde indima nje ezimbili, indima yesithathu leyesine. UZakhariya chapter 1 verse 3 lo verse 4 kufundeka kanje. Verse 3, keba isho wena kubo uthi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, buyelani kimi. Usho uJehova Sebaothi, ngiyakubuyela kimi, usho uJehova Sebaothi. Verse 4, ningabi njengaboyihlo abaprofeti bokuqala bamemeza kubo bathi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Khepha kabalalelanga, kabangiqaphelanga, usho uJehova. Nanzelela lapho esibale khona kuZakhariya. Aluba yimi engangiloba, ngangiyaqalisa nje ngoverse 4 ngilandelisele ngoverse 3, kodwa ungasenani amazwi ayafanana. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 4, abantu babantamo lukhuni, abantu bokungathi bakholisa ukwenza izinto ezimbi. Liyatsho elizwi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Indlela ezimbi ngezinjani? Asiyo ndlela lezi kumbe izameva kumbe imigwaqo legcwele amapotholo, kungayisikuthi izinto ezinhle. Kodwa-ke indlela ezichuwoyo ilokhu okwenziwa ngabantu abathi bayaphila. Nxa uthi uyakhangela emakhaya la besuka khona esihlala khona sonke, kulabazali abangabantu abadala, kulabantwana abanye ngabasakhula abanye sebengabantu abadala, kodwa abantwana kulezihlobo ezindala lezincinyane. Indlela zalaba bantu zokwenza ulutho kazifanani. Ezinye zinhle ziyabukeka ziyancomeka, ezinye lawe uyazibona akulandlela enhle elandelwayo. La into enhle ukuthi yena lo hamba ngendlela embi uyazazi. Umntwana ongalaleli abazali uyazazi, umntwana oyisikliwi uyazazi indlela zakhe, umntwana ongathumekiyo oqamba manga azantshontshe lezinto zalaba ekhaya omele size yena uyazazi indlela zakhe ezimbi. Lokuhamba ayiganga labanye, angabuya azochuma ekhaya uphike ulandule ukuthi uvela kwenza ububi, uyabesazi ngaphakathi kwakhe. Phela indlela ezimbi kazisweli ukuthi kuvulwe imilomo ukhuzwe abantu kusa kwamalanga. Indlela ezimbi lezenzo ezimbi lomazenza uyazazi. Lawe ezakwe indlela ezimbi zingakayifika lemphakathini uyazazi. Bantwana linelisakhulayo, lungisani indlela zenu nizenzo zenu, nibuyele kuJehova. Asikhuleke. Thixo, siphambule endleleni zokwenza kubi, senze izinto eziqondileyo ukwenzela ukuthi lawe ubuyele kithi. NgoJesu ngiyakhuleka. Amen.
See you. sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo umfowabo kaPeter Ndlovu uMarco Dube uthi kungaba yinto enhle kakhulu ukuba uPeter akhokele inhlanganiso elawula ezemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. Kubika uJoseph Njanji.
Udube uthi lanxa uPeter engazake batshele njengemuli ukuthi lesifiso naso ukuba ngumongameli wenhlanganiso yezifa, yena ngokwakhe ngakuthakazelela lokho.
Kulelwazi oluningi ngebhola kuba ngcono nxa libizwa ngumuntu owazi into ayenzayo kulo muntu othi alapha sekusebenza imali kuphela kungafase kufika.
Kwengeze wathi ukuqakathekisa imali yikho sekubulele umdlalo wenguqu weZimbabwe.
Isitimu ngasiyadayela ngabantu abangasoke bhola. Iningi kathesi sebengena kubhola ngokufuna imali. Like abanikazi bama-teams bayabhatala forever, which is paid. Bayabhatala abanye abantu ukuthi benze into ezingasizo zebhola.
IZifa izaqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yayo entsha ezasebenza ngokugcweleyo ngomnyaka ozayo. Okwamanje lenhlanganiso iholwa liqula elakhethwa yinhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ukuthi liqondise inhlelo zalo mdlalo ngoba zazingahanjiswa kuhle. Lanxa bazancintisa bengakabhaliswa futhi layo uPeter engakatsho ukuthi uyazifuna yini isikhundla lesi, abalandeli benguqu abaningi bathi bafuna yena ngoba ululwazi olujulileyo ngomdlalo kanobhutshuzwayo. Nanku udlale waze wafinyelela eNgilandi ku-English Premier League. Sibuyele odabeni lukaDube lubaba useleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lambili 62, njalo uqale ukudlala ibhola esasengumfanyana efunda esikolo seSt Patrick's lasesobukazi. Usuke lapho wadlala kuqembu le-Youth Contact Center wasedlulela ku-Highlanders edlalela iqembu labasakhulayo.
Ngangisithi ngangisekholeji ngidlala kwa-Highlanders ngama-holidays, asesuka-ke futhi sesiye ekholeji nasesiba project ngadlala esikolo sethu.
Abadume okwamagama kwezenguqu ngakibo kaDube ngabafowabo abathathu uMadinda, uPeter kanye lomuyi uAdam. Udadewabo u-Evelyn laye ube ngumgadli weqembu le-Highlanders Royals obukhali. Lalapho engasadlali uDube uqhubeke phatheka kwezemidlalo, wafundela ukuba ngumqeqetshi kanye lokuphatha abadlali umaneja. Kudala iqembu le-Highlanders belisaziwa kakhulu ngohlelo lokuziphekela abadlali balo besasebancane, libalolonge ngobuciko babe ngumthwentwe ohlaba usamila. Abadlali laba bagoqela uPeter, uBenjamin Konjera, uMercedes Banda, uWillard Khumalo kanye labanye. UDube uthi i-Highlanders isaselalo ikhono lokukhiqiza abadlali abalohlonzi olufanayo, kodwa uthi abalandeli bayo kumele babekezele.
Kuyenze let's have patience ngoba o-coach esibanawo they are good baright, kodwa nxa singela patience sifuna ama-results vele nje kuba nzima ukuthi u-coach ethi 1 year sesikhala sesithi team ayibeli ngecup. Kuyadinga ama-players, kufanele go out ema-reserve alangafilangaphi sibela bafana sibafake ku-academy yethu. For example, kathesi njengoba nje ubona i-team yonakele khona kugcwele abafana bephuzu 9 bafike ezandleni zethu.
Okwamanje uDube uphethe isithupha sokuqeqetsha ese-CAF B lezinye ezokuba ngumphathi wabadlali u-team manager. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
The Voice of America.
Siziqhibe ngehlandla lezokholo namuhla sihamba lomculi osacathulayo oziviza ngebhinca lodumo. Lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Oh,
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyathokakala ngenkundleni zokuxhumana laphana kuFacebook page lami lathokakala ngasashitiphini ngalodumo ngiyatholakala nakuTikTok futhi ngokunjalo ngalodumo bese kuthi kuma-bookings mhlawumbe uma ngabe funa ukubhukha ngitholakala kule nombolo 071 91 944 17. Ngiyafoneleka ngiyatholakala nakuWhatsapp ngiyamoha kulo.
Ibhinqa lodumo lisigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano weZANU-PF People's National Conference kulo mbuzo othi kambe wenelisile na ukubhula umlilo ovuthayo kuleli bandla. Uyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lePhalamende eleCongress. Besilazo ezokholo, ezamasiko lezemidlalo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo Nkololo Gwana kwamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.